Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu gumiguru 5 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezvemari rinoparura hwaro huchatevedzwa nenyika kwemakore maviri ari kutevera senzira yekuwandudza upfumi hwenyika. Hurumende inobvuma kuripa mukuru weZimbabwe Peace Project muzvara Justina Mukoko 150,000 ezviuru zvemadhora. Zimbabwe Council of Churches inoti yave pedyo nekuronga musangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa wekuti vataurirane kuitira kuti nyika ifambire mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezvemari nhasi raparura hwaro huchatevedzwa nenyika kwemakore maviri ari kutevera senzira yekuvandudza upfumi hwenyika. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachiparura urongwa uhu muHarare nhasi, gurukota rezvemari vamutulincuve vati urongwa uhu uhwo hwavari kudaidza kuti Transitional Stabilization Program hwakanangana nekusimudzira upfumi hwenyika kubva pari zvino kusvika muna zvita 2020 kubudikidza nekusimbaradza nyaya dzekurima, kutyerwa kwezvicherwa, kusimbisa nyaya yekutengeserana nedzimwe nyika, kudzikisa mari inoshandiswa nevari muhurumende, kugadzirisa migwagwa, madhamu nezvimwe zvivakwa zvehurumende, pamwe nekuona kuti makanzuru ose aita zvose zvaanosungirwa kuita kuitira kuti veruzhinji vawane ugaro hwakanaka. Vancuve vati hurumende ichasimbaradzawo nyaya yekucherechedzwa kwekodzero dzeveruzhinji, pamwe nekuona kuti munyika magara muine runyararo kuitira kuti Zimbabwe ikwanise kukwezva vemabhizimisi ekunze vanoda kuzosima mari muno. Vatiwo zvakakosha kuti vemabhizimisi emuno vasimewo mari yavo munyika senzira yekukwezvawo vekunze, uye kuti nyika yashanda zvakasimba kubhadhara zvikwereti zvayo kumasangano nokweretesa mari akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund nemamwe.
Program ye Transitional Stabilization ndegu dzigira hufumi hwenyika so that we to fix the economic problems now at the moment, which is growth that needs to come up, which is zema finances zumari ze hulumende in terms of China expender that we expend, and also to control the wage bill and so forth.
Vancuve vaenderera mberi vachiti upfumi hwenyika hwakatarisirwa kukura nezvikamu zvina kubva muzana mumakore mana kubva gore rinouya, huchizokura nezvikamu zvinomwe kubva muzana mumakore anonge achitevera maererano neurongwa hwehurumende hwekuti munhu wese munyika ange ave kugara zvakanaka panosvika gore ra2030. Vancuve vatiwo hurumende ichawedzera nhengo dzeparamende mari dzadzinotambiriswa kuitira kuti dzinyatsoitawo basa dzakachena mwoyo, sezvo vachiti nyaya dzinozewa nenhengo dzeparamende mudare radzo dzichibata upenyu hweveruzhinji.
Nyaya yeparamende ndekuti they are playing an important role. Ibasa rakakurisa, saka tota kuti vave nemaresources vanonida kuti batibatsirewo, batimonite. Ndivo vatomonita kasasehurumende handiti. So we want to make sure that they have enough resources to do that, vaite vasa iroro.
Vanyuve au vanga vakatsigirwa nemunyori mbazi ravo vaGeorge Guvamatanga vati mari dzemitero dziri kubhadhariswa vanhu dzichashandiswa kugadzirisa zvinhu zvinobatika zvakafanana nemigwagwa nekuona kuti zvipatara zvine mishonga vachiti zvakakosha kuti nyika irwisana neuori kuti mari dzemitero dzioneke kushanda kwadzo. Mushure mekuparura hurongwa hwavo, vanyuve vaudza Studio 7 kuti vane hurongwa hwekubvisa mari yemhando yemabond notes nekufamba kwenguva, mushure mekunge vagadzirisa zvinhu zvakati kuti. Zvichakadai, nyanzvi munyadze zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 kuti hapana chinofamba kana hurumende isina kuzvipira kuita zvose zviri kutaurwa navanyuve.
Chutanga chingade kutaura ndechekuti hapana zvitsva zvounyanya kubuda mugwaro raparurwa here. Vari kutaura zvinhu zvatagara tichiziva uye zvinhu zvatagara tichikurudzirawo hurumende kuti inge ichiita. Nyaya dzekuti tinge tichidzikisa atinoti pachirungu recurrent expenditures. Nyaya dzekutraya kuwandudza yatingati tax base nyaya mari marifomu arikutaurando zvatachingotaura but chakakosha kuti tijekese ndechekuti panenge paine will necommitment here kuita mareforms amamwe acho ari kutaurwa aya.
Vanyuve vazivisawo kuti hurumende ine hurongwa hwekuti pave nenzvimbo imwe chete ichange ichipa maresinesi kune vekunze vanoda kuita mabhizimisi muno, vachiti pane vamwe vana muzvinabhizimusi vavasina kudoma nemazita vavati vakatosima mari dzavo kune dzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe nechikonzero chekuti vainzi vatsvage maresinesi anodarika 20 kuti vaise bhizimusi ravo muno. Bazi rezvemari ratiwo riri mubishi kuongorora nyaya yekuti vari muhurumende vashandise motokari dzisingadhure senzira yekuderedza uwandu hwemari inoshandiswa nehurumende muzvinhu zvisina nemusoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mukuru wevatongi vematare edzimosva valokumalava vanoti chinangwa chehurumende chekuti upfumi hwenyika usimukire achingabudiriri kana huori ukasarwiswa zvakasimba. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhura zviri pamutemo kwavaita mipanda mitatu ichashandiswa sematare matsva paHighcourt yemuBulawayo nhasi, Chief Justice Malava vati huori chinhu chiri kunetsa zvikuru munyika. Vachitiwo vematare pamwe neveruzhinji vanofanirwa kurwisana nehuori zvakasimba kuti upere zvachose.
It is disheartening, ladies and gentlemen, to note that this scourge continues to affect
chinhu chinorwadza vo zvikuru kuti dambudziko rehuri riri kuramba richitekeshera kubata-bata mapazi ose munyika. Nekuda kwezvizvizvi nyaya dzava kumatare pamwe chete neveruzhinji kuti vasaita zvinokurudzira huori, asi kuti vataure pose pavanoona huori huchiitwa mumatare pamwe nemune zvekufambisiwa kwemutemo.
Kurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vatiwo bazi ravo riri kushanda neJudicial Services Commission mukugadzirisa matare kuti nyaya dzehuori dzitongwe nechimbi chimbi.
Takuita maspecialized courts of corruption, takuita maprosecutor vachuchisi vanenge vakamirira izvozvo, mamagistrate, majudge, takuda kuita dedicated team inodzidziswa kuti nyika ibudirire tinofanirwa kunge tichirwisa huori. Kuharare takatovhura court kuRotongo, a specialized court. Chief Justice vari kufamba vachiita kuti pane makoti pega pega tinge tine maspecialized courts. Maprosecutor edu vari kutirema zvakare kuti vange vachiita nyaya dzachona idzodzo.
Vamalava vati vanoziva kuti kungove nezvivakwa chete pasina kushanda kwakanaka kwevanhu vose vanoshanda mumatare hakuna zvakunonyanyobatsira, vakakurudzira kuti vanoshanda mumatare edzimhosva vazvipire kuita mabasa avo nemazvo. Kwetaranga riri pachiitiko ichi, vakolwani Ngwenya vati vamalava vabaya dede nemukanwa pakutaura nezvekukosha kwekurwisa huori. Izvi zvatsigirwawo naReverend Leonard Mpezani, avo vati huori hunodzorera upfumi hwenyika, avo vati huori hunodzorera upfumi hwenyika kumashure.
Tinotsigira chaizvo zvavari kuita zvokuti varwise huori, nekuti huori hunodzikisira upfumi hwenyika.
Vamalava vatu vanofara nekuwedzerwa kwematare aya vachiti veJudicial Services Commission vari kuvaka mamwe matare munzvimbo dzakasiyana siyana munyika zvichienderana nedonzvo ravo rekuti veruzhinji vakwanise kuve pedyo nematare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Dare repamusoro nhasira pamutongo wekuti mukuru weZimbabwe Peace Project muzvara Justina Mukoko vapiwe mari inosvika madhora zviuru zana nemakumi mashanu semuripo wekupambwa nekushungurudzwa kwavakaitwa vari muusungwa. Pamari iyi muzvare Mukoko vachapiwa mari inosvika chiuru zana imwe inosvika zviuru makumi mashanu ichienda kumagweta avo anove nhengo dzesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Hurumende nemagweta amuzvare Mukoko vawirirana pamari iyi pamberi pedare. Dare iri rati mari iyi ibhadharwe musi wa31 Gumiguru usati wadarika. Muzvare Mukoko vakapambwa kumba kwavo kuNorton musi wa3 zvita 2008 vakazoendeswa kumatare edzimhosva musi wa24 zvita vachipomerwa mhosva yekuda kupirigura hurumende yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Dare reSupreme Court rakambotara kuti vose vainge vapamba muzvare Mukoko vaigona kuendeswa kumatare ivo pauzima. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvare Mukoko.
Chekutanga ndechekuti muripo uyu hausi muripo wekuti unodzima zvironda zvandakave nazvo nekuda kwekupambwa uye nekushungurudzwa mumaoko evasori vehurumende. Asi chikuru chinoita muripo uyu kuratidza kuti kutyora kodzero yevanhu zvinhu zvinodhura, uyezve zvinoratidza kuti hurumende inogona kuendeswa kumatare vanhu vagobudirira.
Ndeapi mashoko amunodawo kupa kune vamwe vanotyorerwa kodzero dzavo asi vachizotya kuenda kumatare nezvikonzero zvakasiyana siyana?
Inini ndiri kuvimba kuti zvaitika izvi zvichaita kuti vamwe vakatyorerwa kodzero dzavo vaziye kuti kana vakatyorerwa kodzero zviripo zvekuita. Asi ndiri kudawo kusvitsa shoko zvekare rekuti inini pandakapambwa muna 2008 nezvakazoitika mumasure pandakapambwa nevamwe vepabasa pangu nevamwewo vakawanda vanga vapambwa inini ndisati ndatorwa, ndiri kuda kuti hurumende isakanganwe kuti kana naivavo vane kodzero dzavo dzakatyorwa panguva iyoyo. Saka ichi ngachive chidzidzo chichaita kuti ivavo nyaya dzavo dzane makore dzigonzwikwawo. Ngatiregei kungoshandisa nyaya imwe chete tofunga kuti zvinhu zvese zvagadzirika, nekuti munoziva kuti mumashure mekupambwa kwangu muna 2016 muna March itaidzamara akatorwa aenda kunogerwa, nanhasi muri yake haizive kwari.
Pane vanhu vakakushungurudzai, pane vamunoziva here uye chishuwo chenyuwo here kuti vanhu havamiswiwo pamberi pematare?
Ndofunga pane munhu wani wandakambosangana naye, vamwe vakataurwa nemazita avo, asi ndofunga izvo ndakuda kuzviisa mumasure mangu.
Mukuru wesangano reZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Vadzidzisi vanoti apo pasi rose riri kucherechedza zuva revadzidzisi pasi rose reWorld Teachers Day, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvarayiridzi nepamusana pekuoma kwezvinhu munyaya dzekurarama. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vadzidzisi vanoti vatadziswa kusangana nemasangano anovamiririra zvitevera kurambidzwa kwavakaitwa nehurumende nepamusana pechirwere chekorera. Mudzidzisi wemumasvingo vamunyaradzi chaoke vati zuva iri hachisina chiremerera muZimbabwe nekuti rinovafungisa kutambura kwavanoita.
Mutemo zuva iri ringadei riri zuva ratiri kupemberera basa redu reudzidzisi. But situation yatinayo muZimbabwe ndeyekuti pari zvino hapana chekupemberera. Tatine tarisiro yekuti zvataka promisiwa nehurumende iripo iyi kuti zvichaimprove, hapana kana chimwe chiri kuimprove. In fact, zvinhu zvese zviri kutodzokera kumashure. Tikatarisa kamuhoro kari kupuwa mudzidzisi ke $400. Hapana zvakanokwanisa, considering kuti 1 tinopeya mabills, 2 tinotenga chikafu, 3 tinobhadhara mafees kuboarding chaiko. Mari yatinotambira pamwedzi haikwani kana half kana quarter yefees.
Mutungamiri weprogressive teachers union in Zimbabwe vatakavafira zvovo vati vanonyunyuta nekurambidzwa kuchema vari pamwe chete vachicherechedza zuva ravo. Vazvovo vati hurumende yakavanda nechirwere chekorera kuti vadzidzisi vasasangane kuti vataure zvichemo zvavo.
Zuva iri tinoriona zvakasiyana navamwe vanokomemorata. Isu tiri kuchema kudonha kwamaticha kubva pavanhu vakakosha kuti iko zvino vanguva samarara. Havasiri chinhu chinokosha. Tareruka somusha watamwa nokutsva guni somutakura. Saka hationi kukosha kwedu. Wese still even hurumende haidiwo kuti tikomemorate zuva rakadai nokuti kuti kune kolera. Isu hationi sokuti chikonzero chokuti varayiridzi vangatadza kuti vacelebrate zuva reWorld Teachers Day. Nokuti kuzvikoro kwachona tinoona kuti kune vana vakawanda, kune maticha akawanda. Vakaramba kuti tivhare zvikoro tichiti kune kolera, vakati tirambe chidzidzisa. Saka tionesei kuti nhasi vazotirambidza kuti ticelebrate au commemorate World Teachers Day.
Mumwe murayiridzi aramba kudomwa zita rake sezvo achityira basa rake, ati basa ravo harisi kukosheswa nehurumende nekudaro vari kutambura kupfuura vamwe vanoshandira hurumende.
Mubvunzo wamabvunzo wakanaka chose. Ndatoshamisikawo kuti kukangamwa kuti nhasi World Teachers Day nouro kuti hurumende mabatira yari kutiita haana kunyatsonaka zvayo. Isusu vachikangamwa kuti isu tisi cornerstone yenyika, we educate the nation, asi zvinhu hasi kubuda zvakanaka.
Vazvovo vati vachazosangana nevadzidzisi vachicherechedza zuva iri kana korera yapera munyika. Vati kunze kwekupuwa mihoro mishoma, vadzidzisi vanogara kushungurudzwa kunyanya panguva dzesarudzo vachimbonyikidzwa kodzero dzavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vapo mavhima kuti vatipe divi ravo pazvinyuto zvevarayiridzi. Zuva reWorld Teachers Day rakatanga kucherechedzwa pasi rose mugore 1994. Zuva iri rinocherechedzwa gore rega rega musi wa5 Gumugu guru masangano evarayiridzi achibatana achikurukura zvine chekuita nebasa ravo. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika na5 pm. Musi wechishanu kubva na4:45 pm kusvika na5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sangano Prayer Network Zimbabwe riri kuita munamato wousiku wese nhasi muHarare senzira yekupeta nayo urongwa hwekunamatira nyika pamwe nekutsanya kwemazuva 40 uwo uri kupera nhasi. Sachigaro wesangano iri vaJacob Ngarivhume vanoti chinangwa chavo chikuru ndechekupa vana veZimbabwe vimbo pamwe nekumutsiridza mweya wavo wekurwira kugara kwakanaka. urongwa hwekunamatira nyika pamwe nekutsanya kwemazuva makumi mana uhu hwakatangwa musi wa27 Nyamavhuvhu uye hwakanga hwakanangana nekunamatira nyika iyo inonzi yasvika pamhararano zvekuti yave kuda ruoko rwaMwari. Vangarivhume vanoti munamato uyu uri kuitirwa kumahofisi esangano ravo muHarare uye unotarisirwa kutanga nenguva dzepfumbamwe.
Munamato wetinawo nhasi tiri kusangana sevakristo nyika yese. Takanga tiri pamunamato wetinoti 40 days fast and prayer for Zimbabwe, zvinoreva izvo kuti tanga tichinamatira nyika yedu yeZimbabwe kwemazuva makumi mana apfuura tichizvinyime zvekudya tichinamata. Saka nhasi tiri kupedzisa munamato uyoyu nemunamato watinoti isusu all night prayer, zvichireva kuti tinoita usiku hwose takasvinura tichinamatira nyika yeZimbabwe.
Munamato uri kuitirwa kupi uyu vangarivhume?
Munamato tiri kuita nyika yese mapoka mapoka vanga vachiita participate paprogramming, vanhu vari kuungana. Asi munamato wedu mukuru unonga uchinzirwa iwo vanhu vakaungana muHarare maoffice ePrayer Network Zimbabwe kuHatfield panumber 52 Scott Road.
Chihombe chamunotarisira kuti chingaburiswa nemunamato uyu chii vangarivhume? Tichiona kuti zvinhu zviri kungoramba zviri mamiriro azvakaita.
Chekutanga tinoda kuti tikurudzirane nevakristo kuvape tariro kuti nyika irambe yakatsunga ichiziva kuti kuramba takatsunga tichitarisira kuna Mwari uye tichirwa kuti zvinhu zvinake ndo zvinotodikana pari zvino. Saka tiri kupe vanhu tariro. Chechipiri, tiri kuramba tichinamata kuti Mwari tizwei zvinhu zvishanduke. Nyika ino inogona kuti isvike painonaka. Saka tiri kushingairira kunamata kuti Mwari tizwei isu savanhu tazvitadza, asi imi Mwari hamungatadzi. Saka ndo donzvo redu guru rekuti timutsiridze and rekindle the fighting spirit muvana veZimbabwe nevakristo vari muZimbabwe kuti tirwe kusvika nyika yanaka.
Ndivanani vari kutarisirwa kunge vachipinda munamato uyu?
Vana veZimbabwe nevanamati veZimbabwe, vakristo vari muZimbabwe ndo vari kuuya nokuti munamato wavo ende ndo vanga vachiite programming. Takakokawo mapolitical party kuti vanokwanisa vanga vachiuya.
Ko mutungamiri wenyika muri kuvatarisirawo here kumunamato uyu kana kuti makavakokawo here?
Takavakoka asi hatina chatakawana back. Tsamba dzakaendeswa asi havana kupindura.
Vanga vari sachigaro wePrayer Network Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, Zimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC inoti yave pedyo nekuronga musangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nechinangwa chokuti vaviri ava vataurirane kuitira kuti nyika ifambire mberi. ZCC inoti yakaita misangano nevemakereke, vemabhizimusi pamwe nevamiriri venyika dzekunze ichinzwawo mafungiro avo. Munyori weZCC Dr. Kenneth Mutata vanoti hapasati pave nezvizhinji zvekutaura sezvo vachiri mushishi rekuronga kuti nhaurirano itange pakati pemapato maviri aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri weDivine Destiny Network uye vari mumwe wevakuru vakuru muZCC Bishop Anselmo Magaya kuti tinzwe zvizhinji.
Takatarisana nebasa guru kana kuti zvinofanirwa kuitwa nemakereke maringe nenyaya dzematongerwo enyika. Tinofanira kuzvitarisa takanangana zvekare nokuti iro shoko raMwari rinomboti chii pamusoro pebasa rekereke kana kuti basa remaprofita. Saka tikatarisa mubhaibheri tinoona kuti paigadzwa madzimambo pega pega, Mwari vaiasaina maprofita mumwaka yakasiyana siyana, ende basa ravo rakanga riri rekuti number one vainongedza madzimambo pamusoro pezvivi zvavo nechikonzero chekuti vavafanire kutendeuke kuitira kuti nyika igowana kuporeswa. Chechipiri, vainongedza zvekare kumadzimambo kuti vazive mundangariro waMwari zviri kutaurwa naMwari pamwaka wavairarama iwoyo.
Nemamiriro akaita zvinhu mukuedza kutora veZANU-PF vana vamunangagwa neveMDC vana vachamisa kuti vagare patafura imwe chete, zvinhu zvinokwanisika kuitika here?
Zvinokwanisika kuitika chete kana tinge tagona kunzwanana kuti dambudziko riri papi. Takanganwa kuti nyaya dzekutaurana idzi hadzina kutanga nhasi. Pane mapisa akodzi akasainwa imo muno muZimbabwe chaimo chaimo. Pisa akodzi yekutanga hombe yakasainwa mu1987 navaJoshua Nkomo navaMugabe. asi peace accord yakasainwa over dead bodies, over blood. Haina kusolva ma issues ezvinhu zvainetsa.
Chinga chabuda iko zvino chingatarisirwe nevana veZimbabwe ndechekutiwo kudii.
Chokutanga ndechekuti izvo tinofanira kutarisa kuti tiri patiri iko zvino nokuda kwechikonzero chei. Chikonzero chaita kuti tisvike patiri nhasi inyaya yekuti utongi weZANU PF waimbotungamirwa naMugabe vamunangagwa vari architecture wacho ikawondonga hupfumi hwenyika. Sa inokonzeresa ma-disputed elections vakaita zvimwe chete izvozvo iro gore rino state ikauraya vanhu musi wa1 August. Zvino izvozvo fanira kubudiswa pachena ende zvikabuda pachena pakutoona kuti agenda inobvumirwana nevanhu vemuZimbabwe ndeipi, kwete naNelson naEmerson chete.
Vanga vari mutungamiri weDivine Destiny Network uye vari mumwe wevakuru vakuru veZimbabwe Council of Churches, Bishop Anselmo Magaya, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvinemukurumbira zvinoti Caps United, Dynamos neHighlanders zvatarisana nenguva yekusandura. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Zvikwata izvi zviri kupinda munhandare makota final yechibuku Super Cup sondorino. Zvine chinangwa chimwe chete chekukunda nekufadza vatsigiri vavo vanga vachingochema mwaka wese. Makepekepe Dimbare neBhoso dzakatobuda kare mukurura mukombe weLeague. Zvekuti chibuku Super Cup ndiyo yega yadzatarisana nayo kuti dziwane chekubata mwaka uno. Dynamos iyo ine murairidzi mutsva Lloyd Jugove iri kusangana neHerentals muRufaro Stadium nesvondo. Mumutambo uyo inofarira kukunda kuti imbofarawo mushure mekusuwa kwenguva refu. Vachatora mukombe uyu vanowana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora. Vawebster marechera veDimbare vanoti vari kuda mari iyi kuti vagadzirise zvinhu zvakavaomera.
Sevanhu takaomerwa munyika makaoma, zvinhu zviri kunetsa, saka kana tatohwina mukombe unotibatsira kuti kamari katinenge tawana kaya tokwanisa kubhadhara tunhu twatinenge tisina kuita sei.
Asi mitambo yemakwikwi aya iri kupfungaudza utsi nemugovera apo Highlanders iri munzira yakananga kuRufaro Stadium kuzosangana nechikwata chine mukombe uyu, Harare City. Kubvira makundano aya atanga muna 2014, Harare City haisati yambotadza kusvika masemifinari, uye zvepese painosangana neHighlanders muRufaro Stadium inowanzokunda. Asi mumwe muteveri weBhoso vatinashe munetsi vanoti izvi zviri kupera nemugovera.
Ndikuona mangwana tichiwarowa iwo ngavasati dherera vachifungidzira kuti vachatirowa pesa pamakoresa rungotirowa, asi mutambo wemangwana tiri kuwarowa.
Caps United iyo iri kuti rimwe zuva yabaka moto, rimwe zuva moto wacho wadzima, iri kutarisira kuti moto uyu uchabaka muAscot Stadium umo iri kusangana nechapungu nemugovera zvekare. Mutevedzeri wemurairidzi wechikwata ichi Fungai Kwashi anotaura zvavakapakata.
Tozima Capkins. Saka already we are meant to be Capkins and we are Capkins. So we have to relive those moments again. Tidzose timuchi malevels ainozikana kunzi timu inosimudza mukombe.
Mutambo pakati petriangle neNitrat kuGibbo ndiyo uchavhara musuo yemitambo yechibuku Super Cup iyi. Pamusoro pemadhora zvuru makumi manomwe nezvishanu, chikwata chinotora mukombe uyu chinomirira nyika zvekare makundano emuAfrica eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Bazi rezvemari rinoparura hwaro huchatevedzwa nenyika kwemakore maviri ari kutevera senzira yekuwandudza upfumi hwenyika. Hurumende inobvuma kuripa mukuru weZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko zana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora. ZCC inoti yave pedyo nekuronga musangano pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 kumfumfu 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
corruption vele kasifuni singento esingayithandiwa, and yikho sisithi thina abantu kababuye bazositshela lapha babone khona ukuthi kungabe kulezinto ezingahambanga kuhle bakhulume.
Umahluli omkhulu omthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu kobulawayo lamhlanje.
Kulapho indaba esingazwisisiyo thina njengeforum ukuthi i-commission le izasebenza njani nxa sikhangele maybe i-protection yama-victims. Asifuni ukuthi kugcine abantu sebesisekusiba le-re-victimization. So kumele kube lama-programs ukuthi i-commission le izakwenza njani ukuthi i-protect ama-witnesses lama-victims.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi bafuna uhulumende avikele abafakaza ku-commission yokuhlolisisa izehlakalo zodlakela lukamhlaka 1 kuNcwabakazi lapho kwadutshulwa kwabulawa abantu abayisikhombisa. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi osakhulayo njalo osaqathulayo kwezomculo egxile kumdumo we-Afro-Kwaito ekwelebhilithani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli omkhulu omthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu kobulawayo lamhlanje lapho akhuthaze khona ukuthi uhlangothi lwezemthetho kumele uqinise umsebenzi wokulwisana lamacala wonke enkohlakalo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abohlangothi lwemithetho abagoqela amagqwetha labatshutshisi kunye lobulawayo lamhlanje bebethe gwaqa e-High Court kuvulwa izindlu ezintathu zokuthonisiselwa amacala nguChief Justice Malaba. UChief Justice Malaba uthi lokhu kwenziwa phansi kwenhlelo zohlangothi lwezemithethandaba ethi lokhu yikuqala kokuzibusa kwezabelo ngezemithetho ezweni. Ukuqheliswa kwe-High Court yakobulawayo uthi kuyafana lokwenzakala izwe lonke njalo wonke umuntu kumele azizwe elelungelo lokuthola usizo kungela buqili njalo uZulu amangalele wonke umuntu ozabonakala ephatheka kwezenkohlakalo emadale ngesikhathi somsebenzi.
Corruption vele kasifuni singento esingayithandiwa, and yikho sisithi thina abantu kababuye bazositshela lapha babone khona ukuthi kungabe kulezinto ezingahambanga kuhle bakhulume ngoba bangasifihla kuyabe kuloko kusimemetheka kusiya phambili.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uvumelane loMalaba.
Siyathaba kakhulu, kuzasisiza ukuthi iprocess ingahlali isikhathi eside.
Umkomishina we Judiciary Services Commission, umnumzana Josephat Chuma, laye uvumelane labanye ethi bekulodubo lokuthi amacala abethatha isikhathi eside ukuthethwa.
Ngokwengezelela inkundla lezi sokusitshuthela na inkundla sezikhona namajaji sokumele engezelela.
Ugatsha lwezemithetho luphakathi kokwakha lokuthuthukisa amadale izwe lonke ukuthi uBulawayo usezimele yedwa njengedale esehlukaniswa lamadale enyakatho yemathebheleland. Kusukela lamhlanje iHigh Court yakoBulawayo isilezindlu zokuthonisisela amacala eziyisithupha kuthi ezivulwe lamhlanje zilohlonzi oluphezulu lemichina yakulezi insuku yokusebenzisa. Izindlu zokuthonisisela amacala ezintsha ngucode D uE lo F kuhlanganisa lendlu kaMtoliki. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo eHigh Court ngingu Anastasia Ndlovu. Direct from Washington,
the voice of America. Abenhlanganiso ezilela ilungelo loluntu elizweni bathi bafuna uhulumende avikele abafakaza kukhomishini yokuhlolisisa izehlakalo zodlakela lokamhlaka 1 kuNcwabakazi. Lapho kwadutshulwa kwabulawa abalandeli bomanyano MDC Alliance abayisikhombisa betshengisela bekhonona ngokuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Intathe zindaba eStudio 7, uMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathe lezindaba owenzelwe eMedia Center, inkokheli yomanyano weHuman Rights NGO Forum ithi ifuna le commission ikubeke kucace ukuba abazofakaza bazovikeleka unganani kulabo ababangela imfa yabantu emveni kokubadubula edolobheni leHarare. Enye yale nkokheli ngumnumzana Lizwe Jamela wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR.
Kula kwindaba esingazwisisiyo nje thina njengeforum ukuthi commission le izasebenza njani nxa sikhangele maybe i-protection yama-victims. Asifuni ukuthi kugcine abantu sebesise kusiba le re-victimization. So kumele kube lama-programs ukuthi i-commission le izakwenza njani ukuthi i-protect ama-witnesses lama-victims.
Isifiso sabo njengomanyano we-NGO forum uJamela uthi yikubona kubekwa mgceke okuyabe kutholakele ngemva kokugqiba umsebenzi kwale i-commission.
Kungabi i-commission ephonga ukuthi i-window dressing yesikhiwo ukuthi wabulawa abantu waba le commission sokuthi ukuthi hayi sokuphelile. Akumelanga kuphele ngendlela yonaleyo. Kumele kube yi-process eqalisa ukuthi sibone ukuthi sesenza i-proper healing and reconciliation proper. Laba abazakwanisa ukuthi betholakala ukuthi hayi bayenza into ezingayisizo umthetho labo bafinyelele.
Uthi kumele abakhethwa ukuqhuba lolo phenyo bengathathi lolu daba njengolwenzakala mhla lokho nje, kodwa abalubheke ngelihlo elibanzi kukhangelwa imbali yodlakela elizweni.
Ayisikho isimanga nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe, nxa sikhangele indaba engathi ngesikhiwa i-organized violence. Ungakhangela even ngesikhathi se-colonialism, ngesikhathi sesilwele inkululeko yethu, even after that nxa sesikhangele even iGugurahundi, iMathebele neMidlands, nxa sesikhangele kubo 2000 labo 2008, i-violence sihlala silayo. And nxa sihlala sile violence leyi sihlala silayo, even ama-state institutions, especially i-security, ama-members of the security forces bahlala betholakala bengama-players ku-violence yona le.
Abe-NGO forum bathi bezimisele ukusebenzisana labe-commission le esinxunse uzulu ololwazi ngokwenzakala mhla kudutshulwa laba bantu ukuthi azefakaza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ukhangelisisa udaba lokwengezelela imali ephiwa amalunga edalele lephalamende lapho behlala ngenhloso yokuwakhuthaza ukwenza umsebenzi wabo ngohlonzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
idale leparlamente leZimbabwe lilamalunga angamakhulu amathathu lamachumi amahlanu 350 kulelo nani kulaba ngamachumi ayishila galombili 80 ahlala kuSenate bese kusithi amakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 270 akuparlamente uhulumende uhleze sehluleka ukubhadala amalunga edale leparlamente ngesikhathi leyo mali ingakhezwa ngomnyaka odluleyo kulandela ukutshengisela kwamalunga edaleleli uhulumende wenelisa ukubhadala ingxenye yale mali engangezigidi ezingamadola amane akwelemelika 4 million ngesikhathi isikolede lesi sesifike izigidi ezilithumi zamadola esethula ugwalo lohlelo lukahulumende olo Transitional Stability Program uncube uthe uhulumende ukubone kufanele ukuthi amalunga edayela eParliament anikwe okulidlabuzane kokwenza umsebenzi ngokwengezela imali lokhu kuza ngesikhathi uncube ethembise ilizwe ukuthi uzafinyeza indleko kahulumende ependula iStudio 7 ngemva kokuba ebuzwe ukuthi kungani ephikisana lohlelo lwakhe lokufinyeza imali ephuma esikhwameni sikahulumende abuye athi ufuna ukwengezela imali yamalunga eParliament uncube uthe lelidala liqhakathekile
ukuzama ukusekela umsebenzi wama-members of parliament kuqakathekile okwenzela ukuthi kwenze umsebenzi wabo kuhle basimonithe basikhuthaze njengohulumende sebesifuna ukuthi khona babe lama-resources wonke nje abanidayo
kodwa lokhu kubuya ngesikhathi uzulu wezimbabwe ikhathazekile ngokwenziwa komthetho wokubhadalela indleko ngemali kagetsi e-RTGS ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2% iningi lithi okwenziwe ngoncube yimizamo yokuvala uzulu amehlo ngoba ukukhweza komthetho akulani lokulungisisa ilizwe kodwa ukuphana imali emahofisini aphezulu uncube yena uthi lokhu kukhweza komthetho kuzakwenza imali ebuthaniswa nguhulumende ukuze ingaqhubekeli ekweleta imali yokuqhuba inhlelo zakhe umnumzana Ntokozo Nkomo uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokudinga ngazo imali ezingelani lokuthathela uzulu imali yakhe ngokwandisa imithelo
indaba leyo ukuthi i-government ebesifuna ukuraise ama-funds ngokuthethela abantu imali zabo akwenzi they are giving us a problem abantu laba sesithweleni
okunye ukukhuthaza uzulu ukuthi iningi lalawo malunga edayela eParliament akavamanga ukubuya nxa kule ndubeko okufanele zidlulisiswe eParliament iningi lawo laziwa ngokubuya lizolala eParliament amalunga eParliament asedume ngokufuna imbadalo yezimota kanye leyamafutha emota ngesikhathi kusobala ukuthi iningi lawo alizanga ukuzosebenza lisebenzela uzulu walikhethayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho weZimbabwe usulesisindo samabhiliyoni phose angamachumi amabili lesithupha i-25.8 billion. Inhlanganiso yezindaba eReuters ithi umnumzana Ncube ukhulume lokhu lamhla eHarare esethula ugwalo lwakhe lokuthuthukisa umnotho welizwe phakathi kweminyaka emihlanu ezayo olubizwa ngokuthi Transitional Stabilization Program. Uthe ekuqheliseni umnotho welizwe bagoqele olokwenziwa ngabantu abathenga bethengisa impahla ezitshiyeneyo. Kodwa ingcwethi kwezenotho ezigoqela umnumzana John Robertson zithi umnumzana Ncube kangenisanga ngokusemthethweni abathenga bethengisa impahla kulokhu okwaziwa ngokuthi yi-gross domestic product yelizwe ngendlela eyenga abantu abangacabanga ukuthi umnotho uthuthuka ngemfanelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba ophezulu weHigh Court eHarare lamhla unqume ukuthi uhulumende yabhadale unkosazana Justina Mukoko olwela ilungelo loluntu amadola azenkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu $150,000 njengenhlawulo yokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwakhe izinhloli zikahulumende ngomnyaka ka-2008. Unkosazana Mkhokho okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project wazewamiswa phambi komthethwandaba ngemva kwamaviki ambalwa kungaziwa ukuthi ungaphi, esethesa icala lokufuna ukugenqula umbuso ukamongameli Robert Mugabe. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiqhubelayo.
Ngiyasamukela sibili isinqumo lesi ngoba yinto ebesifuna ukuthi yenzakale. Nxa ukhangele amaphepha aphumileyo besile mali ethe xaxa ebesifuna ukuthi siyithole, kodwa kusahambanga njalo. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende ulakho ukuthi ahanjiswe kumthethwandaba, njalo kutshengisa ukuthi ukwephula ilungelo loluntu yinto edulayo kakhulu ukuthi ukwenze. Yindlela etshengisa abanye abaphatheke emsebenzini ofana lo wami ukuthi kukhona okungenzakala xa bangangena kudubo olufana lodubo engalungenayo. Njalo ngisithi kulabo abephulelwa ilungelo labo abalendaba ezisemthethwandaba, leli lithuba lokuthi babone ukuthi lezo ndaba zilakho ukuthi zikhangelwe, njalo sigqitshwe ukwenzela ukuthi bathole okuhambelana labo. Angikholi ukuthi kule mali elakho ukuthi iingqedele ubuhlungu bona lowo, kodwa ngibona ingani lesi yisitshengiselo esiqakathekileyo ukuthi uhulumende enqabele ukwephula ilungelo loluntu.
Sibonile njalo lo wesifazana ekhatshwa ngamapholisa ukuthi laye waphiwa inhlawulo yalokho okwenzakala kuye. Singathi kambe uhulumende lo usetshintshile yini?
Lezo zindaba ezimbili, kodwa ungakhangela inani lezizalwane zeZimbabwe ezephulelwe ilungelo, ngibona ingani ziningi kakhulu. Nxa lokhu sokuyikho abafuna ukuthi bakwenze, sokufanele ukuthi baphathe njalo ezinye indaba esezile minyaka zingaphathwanga. Mina ngithunjwa ngo-2008 kulabantu bebhanketi akade sebezele sebele nyanga eyodwa bethunjiwe. Sacina siphuma sonke isikhathi sinye. Kulezisebenzi zezeTT njalo ezithunjwe ngemva kwami, indaba zona lezo zonke kufanele lazo zibanjwe ngandlela yinye ukuthi sisuthiseke ukuthi sokunomahluko. Okunye njalo ukuthi ngo-2015 uyakwazi ukuthi uyithayitha mara uthunjiwe, kuze kube lamhla imuli yakhe ayazi ukuthi uithayi ungathi. Ukuthi lathi sibe leqiniso ukuthi le isiyo indlela kahulumende lo omutsha, ngibona ingani bangaqhubekela phambili bebamba zonke lezo ndaba.
Lo ngonkosazana Justina Mkhokho, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project, sixoxelaye eseHarare. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okuhluphayo okubhekane leZimbabwe okubangelwa ngokungami kuhle kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weleSomalia uthi owake waba ngumsekeli womkhokheli weqembu lamalwecatsha isimoslem edlulisa amalawulo alwisa kulelo lizwe ali-Al-Shabaab ngasoze avunyelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umbiko oyethulwe lugatsha lokwethulwa kwembiko uthi uMakhtar Robow akavunyelwa ukuncintisa phansi kweziqondiso zenhlanganiso yamazwe womanyano wamazwe omhlaba owe-UN. Umongameli weMelika unkosikazi Melania Trump namhlanje wethekelele indawo ezimbili kwele Kenya ezigcina intandane kanye lenyamazana zendle. Unkosikazi Trump usekwethekelele namazwe amane weAfrika kuhambo olomusa kwele Ghana, Kenya, Malawi lakwele Egypt. Umanyano wamabandla ezokholo weZimbabwe Council of Churches uthi uphakathi kwemizamo yokuthi umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa akucacanga ukuthi inkulumo lezi ngezokuthi basebenzelani njani. Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe inkampani Alpha Media Holdings ngolwesithathu phakathi kwabezokholo labakumabhizimusi. Umnumzana Chamisa uyala ukuthi umongameli Mnangagwa wanqoba kukhetho njalo kamnanzi njengomongameli welizwe. Umnumzana Chamisa ke wazisa ukuthi uzagcotshwa ukuba ngumongameli ngabebandla lakhe. Unobhala wenhlanganiso ye-ZCC umnumzana Kenneth Mtata utshele Studio 7 ukuthi ngempela imizamo yokuletha ababili etafuleni ikhona kodwa wala ukuveza okuningi ngalolu daba. UChris Gande we-Studio 7 uxoxe lomfundisi uSeni Sibanda oseke waphatheka kumizamo yokukhumisana umlotha kukamnumzana Chamisa loNkosazana Thokozani Khuphe.
Mina mbona lokhu kuqakathekile ukuthi kube lendlela yokubisa abantu ukuthi behlale phansi bakhulumisane njengamaZimbabweans. Bekhuluma bebekeceleni okokuthi bavela ngapi kodwa bakhangele inqubela phambili yelizwe. Lokuthi njalo kuyini okungasilethela ukuthi umnotho wethu phakame uye phezulu, njalo lokuthi kuyini okungasuthisa wonke umuntu eZimbabwe azizwe laye eyingxenye yelizwe leli. Ngakho ke indlela engiyibonayo engacanda ukuthi siye khona ngale ngeyokukhulumisana. Akula ngenye indlela ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane kukhangele ukuthi kambe kuyini abantu lapha abangahlangana khona. Kungabi lomunye ozaziswa ngani yena ufakwe eceleni kumbe eyakhe indaba elandelwanga kakhulu.
Wena njengomuntu oke waba kumizamo yokuthi umnumzana Chamisa akhulumisane lo Nkosazana Thokozani Khuphe, ubona umnumzana Chamisa engumuntu onjani nxa kufika kunkulumo ezinje?
Hayi, akhona abazathola indlela yokukhulumisana ngoba inhliziyo yabantu abaningi kumbe ngabe ngeyakho president Mnangagwa kumbe eyakhe umnumzana uChamisa, ngikhona inhliziyo zabo yokwakha ilizwe lethu. Yikho ngile themba elikhulu kakhulu ukuthi njengamadoda nxa behlangana kulo munye umuntu ongumlamulankunzi obahlanganisayo kule ndlela yokuthi bengazwisisana. Mina ngiyakholwa, siyakholwa kakhulu thina ukuthi ngabe kumbe kuyingxabano yabantu kumbe enjani, yikho sibuya thina njengabafundi sincedisa abantu ukuthi bezame ukukhulumisana, ngoba ngiyakholwa ukuthi kujayelekile ukuba le ndlela ebakhona phakathi kwabantu ababi engalandelwa ebuyisana abantu kube lokuxolelana nokuzwisisana njalo lokusebenzelana kakhulu. Ikanti nxa abantu bengasoze bazwisisana ekugcineni, kodwa nxa siqalisile le ndlela phambili bagcina behlangene bezwisisana. Ngakho imizamo yokuthi abantu bakhulumisane iqakathekile kakhulu.
Lo ngumnumzana umfundisi uSeni Sibanda obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ungena kwisigaba sequarter final kulimpelaviki. Intatheli zindaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Highlanders livakatshele esigodlweni iHarare lapho elizadibana khona leqembu eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye eliHarare City kusasa enkundleni yeRufaro. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMadinda Ndlovu utshele intatheli zindaba ngolwesine ukuba ukudlala umdlalo wenkezo kwehlukile kakhulu kulokudlala imidlalo yeligi.
I-cup game is totally different from i-league. It's a different board approach altogether. The league. Ngoba le impetho le nto just 5 games and you need to really win those games for you to get to the last one and see what you can salvage for the final.
Kusasa njalo iqembu lechapo enkulu zemukela iqembu leCapes United enkundleni iAscot, kuthi ngensonto iqembu leDynamos lizadlala lele Herentals enkundleni iRovaro, ikanti iqembu leTriangle lizanqikelana lele Nicrude enkundleni yeGibo. Umncintiswano weChibuku uvuselelwe ngomnyaka 2014 njalo usekelwa ngemali inhlanganiso yeDelta. Iqembu leHarare City liphethe inkezo ngemva kokunqoba eliyawumayini nyakenye njalo kuphakamisa linkezo kuzalo mvuzo wama-dollars enkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kanye lelungelo elokuyamela iZimbabwe kumncintiswano we-Confederations Cup. Iqembu elizanqotshwa kufinal lona lithola inkulungwane ezingamashumi amahlanu, ikanti azaphumela kusigaba se-semifinal wona azathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu, kuthi lawo azaphuma kusigaba se-quarter final wona azathola inkulungwane ezingamashumi amabili, kube sokusithi lawo ahle avalelisa kuhlandla lakuqala elo mncintiswano wazathola inkulungwane ezilishumi lanhlanu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
It was a Friday.
Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli osakhulayo njalo osacathulayo ocula umdumo weAfro Kwaito ekwelebhilitani uXavier. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smanda eseLondon.
Vigi wonke ngalesi sikhathi kulolu hlelo silethulela ke imculo yabahlabeleli abathiyeneyo abadabuka kwele Zimbabwe. Kuleli viki silejaha elisakhulayo
mini bizo lami ngu Xavier. I am an artist, I'm an entertainer. Ngazalwela e South Africa, ngakhulele Zimbabwe, kathathe sengihlale London.
UXavier bamthanda kwelebritane njalo wenza ke imicimbicimbi yakhe etshiyeneyo. Wona ke umntu wakho ubiza ngo-Tiwane njalo ke kukhanya kukhona okwamthintayo ukubana azahlabelela umculo.
Okwangenza ngathanda ukucula, to be honest, I would say is I feel good. I've just always enjoyed music. I would call my music Afro Kwaito. Kwaito, because I could have seen Lalelo or Arthur Mafakate.
Uthelo lwabantu uHoza Friday sinomhlabeleli osedumile ohlala eBritane okuthiwa uXavier. Yena ke sesebenze labantu abaningi.
Sengasebenza lama artists amaningi, to be honest, the likes of Rhymes, Afro B, Xolani Ngqo.
Abantu abaningi bamazi uXavier engumahlekisa. Kukanti ke sengile njalo ke emculweni.
For as long as I keep giving people the music, the more they're going to understand. A lot of people know me from a different background. People know me as a comedian, as an actor. It's a bit different in the music because bangazela something else. They call me Xavier. I just wanna get to savior. Don't be shy, yo, why? Come on. I bet you know how I like it. What else?
Ain't going nowhere. What's the rush, mommy? Take your time, I'm sipping on the slush. Isikhathi sekhona sesidlwe bese uhlelo Hoza. Hoza Friday silomhlabeleli osedumile eNgilandi osakhulayo uXavier. Yena uyacula emcimicimini etsheneyo kukanti njalo ungumahlekisa. Ngimele Studio 7 ikamara mungu Ezra Chisa Smanda libe lempelasonto elichukela.
Okay.
lo ngumculo ka Xavier ohlabela ese London yena kodwa idabuka eZimbabwe. Singakehlukanike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umahluli omkhulu omthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amadale amathathu okuthetha amacala kobulawayo lamhlanje. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.